Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina gunyana 18, 2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Nhasi ndigunyana 19, 2019. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vana chiremba nevana mukoti vanoti havasi kuzodzokera kubasa kudzamara chiremba Peter Magombei vawanikwa vari vapenyu. Vagari vechitungwiza vari kukurudzira hurumende kuti iti guta rechitungwiza rave dambudziko rinobata nyika yose kana kuti national disaster. Tichanzwa zvinobva kwamuri imi vatereri vestudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vana chiremba nevana mukoti nezviro vakapinda mumigwagwa muHarare vachiti havasi kuzodzokera kubasa kudzamara vakafanobata chigaro chemutungamiriri wesangano revana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association vaPeter Magombei vabuditswa muutapu mupapwa. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vana chiremba navana mukoti vanga vachidarika mazana matatu varatidzira muHarare nhasi vachiti havasi kufara nekupambwa kwakaitwa vamagombei, vachiti havasi kuzodzokera kubasa kana vamagombei vasina kuburitswa muupambwa. Vamwe vanga vari pakati pevaratidziri ava vanosanganisira hama dzavamagombei idzo dzaratidza kushushikana zvikuru nekupambwa kwakaitwa hama yavo nemugovera nevari kufungidzirwa kuti vasori. Baba vavamagombei vaHeri Magombei vati mhuri yavo yose iri kushushikana mupfungwa kubva pakapambwa mwana wavo, uye vane tarisiro yekuwana mwana wavo ari mupenyu.
Tiri kurwadziwa zvakanyanya nekuda kwenyaya yekushayikwa kwaPeter. Saka kana tichikuonai muchitimirira wakudai, tinotombonzwa moyo wedu kutonhorera kuti dzimwe dzenguva tingamuwana ari mupenyu, uyezve akadzokawo kubasa rake sezvamuri kuita. Zvino hatina kumira zvakanaka, pfungwa dzedu hadzina kumbomira zvakanaka. Timupenyu here? Ari kupi? Chii chiri kutora nzvimbo? Takangonzwa all of a sudden kuti Peter atorwa haachisiko. Saka kuti tinyatsoziva nhoroondo yakanyatsokwana kuti zvakatanga papi zvichiperera papi hatizvizive.
Mumwe chiremba mukuru anga ari pakati pevaratidziri ava vabhotombo vaesango vati havakwanise kushanda kudzamara vamagombei vawanikwa. Vana chiremba vakatanga kuramwa mabasa nesvondo zvitevera kupambwa kwakaitwa vamagombei.
Ngatirambei tichiti kana pasina Peter hapana kushanda.
Munyori musangano rinomirira vana mukoti reZimbabwe Nurses Association vaEdwick Nema vatiwo vari kutyirawo upenyu hwavo zvakare zvichitevera mashoko ekutyisidzira akasvitswa panharembozha yavo vamagombei vasati vapambwa nemugovera. Vana mukoti vekubulawayo vanonzwo vatanga kuramwa mabasa nepamusana pekupambwa kwavamagombei pamwe nekushomeka kwemari dzavari kutambiriswa nehurumende kuchinhoi, zvinonzi madhokotera chete ndiwo ari kuramwa mabasa. Vana chiremba navana mukoti vanga vachiratidzira muHarare vatadza kusvika kuparamende mushure mekunge mapurisa anga akapakatira zvombo avabvarira panosangana migwagwa inoti Mazowe Street naJosaya Tongogara kuti vasapinde pakati peguta vachibva pachipatara chepari renyatwa. Pavatangira kuratidzira uku vakatakura zvinyorwa zvakasiyana-siyana. Mushure memaawa maviri varatidziri ava vakamiswa nemapurisa panzvimbo iyi apo pavanga vachiimba zvakaomarara. Mapurisa azobvumidza utungamiriri varatidziri ava chete kuti hunosiya gwaro renyunito kudare reparamende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
V Vagari vemuchitungwiza vari kukurudzira hurumende kuti ibvume kuti guta rechitungwiza rave dambudziko rinobata nyika yose kana kuti national disaster pamusoro pekushaika kwemvura uko vanoti kwasvika pasi zvisina kunaka. Mukuru wesangano rinomirira vagari veguta iri rechitungwiza Residence Trust Muzvare Alice Kuvea vaudza Studio 7 kuti mvura shomanana inowanikwa pazvibhorani iri kutengeswa uye vanhu vave kurwa pazvibhorani apa zvinopa kuti vanhu vasakwanisa kuwana mvura shomanana iyi.
Dambudziko riripo ndere mvura ratiri kunyanya kugunununa naro nekuti muchitungwiza tane mwedzi inokwana 6 kana kupfuura mwane gore chairo vasati vawana mvura mumapombi. Saka taikumbiriso vehurumende kuti vakwanise kuwanikwa vachideclare kana kutaura kuti dambudziko remvura rave dambudziko repasi rose kana kuti national disaster. Mararamiro atiri kuita muchitungwiza tikurarama upenyu hunotyisa nekuti tinokwanisa kungowanikwa tasangana nezvirwere zvinosanganisa ana typhoid, ana cholera nemidumbu zvivamwe izvozvi patiri panapa kutorwara izvozvi nekuda kwekushaikwa kwemvura. Kushaikwa kwemvura uye masuwedzi achierera mudzimba achierera murodhi chinhu chiri kutambudza vagari vechitungwiza.
Saka mvura shomanana iyoyo yamuri kuwana muri kuiwana kupi?
Chao vane mabhoho avo vari kutengesa mvura, vari kutengesa mvura 20 liters vamwe vari kutengesa dhora chimwe chete vamwe vachitengesawo dhora zviviri. Hapana munhu anokwanisa kurarama nekutenga mvura nemari yakadaro nekuti uchada mvura yekubikisa, uchada mvura yekushandisa kugeza, mvura yekupinda muchimbuzi unopinda sei nemari nekunetsa kwemari vazhinji havaende kumabasa vamwe vakwegura havaona mawandiro avanguva nemari yakadaro yekutenga mvura. Saka taingokumbirisawo vagari kuti avo vane zvibhorani taikumbirisawo kuti tingokwanisawonikwa tichibatsiranawo murudo netsitsi kukwanisa kuwanikwa tichipananawo mvura ine kunzwisisana.
Munotarisirei kubva kuhurumende?
Dambudziko remvura zvaradai hurumende dai yatinzwirawo tsitsi yatiurangarawo vaona zvekuita. Tikurangarawo kuti mwedzi mitatu yapfuura Meya Love Momaiko vakativimbisa sevagari kuti vachazodrila vachazoisa zvibhorani muwadhiroga-roga zvinokwana muwadhiroga-roga chibhorani chimwe chete, asina nhasi vaangoramba vakanyarara hapana chavataura maererano nezvibhorani, chinova zvinhu zviri kushungurudza vagari. Uye zvekare tiri kuona kuti hapana ari kutimirira kana kuti ari kutirimuka nekuda kwedambudziko remvura. Mukaona muchitungwiza izvozvi muzvibhorani vanhu havacharara mudzimba, vari kurara mumitsara yekuti vakwanise kuwanikwa vachiwana mvura muzvibhorani. Ende zvibhorani kwacho ikoko zvekare zvatingati zvibhorani zvepublic, zvibhorani zvacho izvozvo pane bongo zozo, pari kurwiwa, pari kubiranwa, vamwe vari kutengesa mvura zvekare ipapo muzvibhorani zvepublic. Uye zvekare tokumbiriso maMP edu vakapuwa mari dzeCDF kana the community development funds kuti dai mari idzi vakapuwa dai matirangarirowo sezvo nyaya yemvura iriyo dambudziko rakakurisa muchitungwiza, dai matirangarirawo nekuti isirawo zvibhorani mumisha matigere.
Kana iyo mvura isiri kuwanikwa kunyange hurumende ikadeclare national emergency muchitungwiza, mvura yacho inenge ichibva kupi? Tarisiro yenyu iri papi panyaya iyi?
Tukona kuti vaka declare kuti yave national disaster chinhu chinokwanisa kuvhura mikana kune vamwe vatingati shamwari dzakatikomberedza kuti vakwanise kuwanikwa vachitibatsirawo nemvura kana kuti vatingati madeveloped countries, madeveloped partners vekuti vanokwanisa kutibatsira kunyange maembassy chaiwo mamwari mukati meino nyika. Vakaona kuti nyaya yehurumende yapindira mairi yataura kuti yave national disaster vanokwanisa kuwanikwa vachitibatsira zvekuti vagari tinozokwanisa kuwanikwa takuyamurwawo nezvibhauza, mvura kana matengi emvura ekuti vanhu vakwanise kuwanikwa vachiona mvura pese pavaidira.
Mukuru wechitungwiza Residence Trust Muzvare Alice Kuvea vari parunhare kuHarare neStudio 7. Masangano evarairidzi anoti Progressive Teachers Union of Zimbabwe ne Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe Nezuro akabatana akata msangano nevatori venau, apo akabuda nechisungo chekuti nengo dzawo dzichareka kushanda nemusiwe chishanu kana Dr. Peter Magombei vasati vawanikwa. Masangano aya anoti achatorawo mukana wekuyeuchidza hurumende kuti itore matano pamusoro pekuparadzwa kwezvinwanikwa zvikuru zvicherwa mumaruwa akawanda emunyika. Ngati nzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 nemutungamiriri weAtus vaObert Masaraure.
Takanyasunga kuti kutorwa kwakaitwa vaMagombei kunotiafecta tese, saka musi wechishanu varayiridzi nevana vechikoro ngavatore zuva irori kuti vange vachinamata vasaende kumabasa, vange vachinamatira kudzoka kwavaMagombei. Iri riri zvezuva richange richiitwa nenyaya dzeclimate change pasi rose vachiudzira kuti hurumende dzepasi rese dzidzirise nyaya yeclimate change. Saka tichange tichingotwe pakurega kwavachaita kumabasa vachidhimanda kudzoka kwavaMagombei, tichiratidzawo kushushikana kupazwa kuri kuitwa nharaunda dzedu nekushayiwa hanya kuri kuita hurumende kuchengetedza chinongo dzere maextractive sector zvinotwa zvekucherwa nemigodhi. Chechipiri, tawirirana zvakare kuti nyaya yemihoro yedu ichafanira kuti iuye iri indeed neinterbank rate. Zvatati zvekana zviviri izvi zvikange zvisina kugadziriswa tichazenge takutora mamwe matano, asi saka musi wechishanu hatisi kuzodzidzisa vana nekuda kwezvikobzero zvandabeuma izvozvo.
Munoona zviine zvazvinoshandura here kana kuunza mamiriro akaita zvino tichitarisa kunyaya ya Dr. Magombei pamwe chetewo nenyaya muri kutaura yekuri kucherwa zvicherwa uko?
Wongu cha zvinonyanyochinja zvinochinja pakuti macitizens atange kuona basa ravo rekuti zvinhu hazvichinjwe naMwari, zvinhu hazvingoerekane zvachinja zvoga. Kuinvolva macitizens maticha nevana kuti vatange kuita basa iri zvinowedzera kuzwisisa matambudziko ari munyika kuvana vedu, zvinowedzera kuzwisisa matambudziko ari munyika yedu kuvabereki vanenge vatumira vana kuzvikoro izvini kuvadzidzisi vacho. Saka zvinotibatsira izvezvi ndechekuti kana zuva rapera kana zvata takashuvira kuti zviitwe zvisina kuitwa, tichazenge takugara pasi takukonza kuti hatitange kutautane sematicha chete, asi takutonzwawo nevabereki vanga vatuma vana kuzvikoro kuti tocheita sei. Ende munoona kuti patinozenge takuita imwe action inoenda mberi tinosvika pakuzohwina nenyaya yekuti tee tichiwedzera kubatana semacitizens tichinzwisisa basa ratinaro rekuchengetedzana pachedu kuti umwe wedu haangangorashike tongonyarara toendera namabasa sebusiness as usual. Saka hurumende ikatadza kuti dzorera vaMagombei zvichaita kuti tiite mama actions kumberi ayo anenge atinofunga kuti anenge akusanganisirwa vanhu vakati wande kusvikira hurumende yanzwa chichemo chedu yaita kuti iwane vaMagombei.
Muri kutaura sekunge mune ruzivo rwekuti hurumende ndo yakatora vaMagombei, chii chinokupai kuti mudaro?
Hurumende ndo ine basa rekuchengetedza macitizens, ndo yakapuwa basa iroro. Saka kana munhu achinge ashayikwa ndo kwatinotarisa tichiti aendepi, hatingabvudzane pachedu tine vanhu vari kutora tax kwatiri vachiri ndo vanochengeta vanhu. Chepiri, ini ndakambotorwa pandakapambwa vanhu vakanditora nezvombo zvangu vakabata zvombo zvinongowanikwa nevanhu vanenge vachishanda muhurumende vanenge vari mumiritari vari masodhi. Zvichitarisawo nezvavaitaura neni ndine kugutsikana kwekuti ndo vanhu vehurumende vamwechete vakanditora, asi tizozwawo nhoroondo yavakutorwa kwavaMagombei kuti vakatorwa nevanhu vane mhando dzefuti dzimwe chete idzodzo vari vatatu serondedzero kwazvinoita. Zvinoita kuti ndifungidzire kuti vanhu vemhando yakavakambonditorawo ini vagona kunge iri mhando imwe chete iyoyo.
Mutungamiriri weAtus vaObert Masaraure vari parunhare kuHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nau anhasi. MuDaily News mune nyaya inoti vaEmerson Mnangagwa vakaumba chikwata chevanhu kuti chiongorore kutapwa kwevanhu munyika pamwe chete nokutsvaga uye kudzoswa kwachiremba Peter Magombei mushure mekushorwa zvikuru nenyika dzekunze pamwe chete nevanhu muZimbabwe. MuHerald mune nyaya yetsaona yakauraya vanhu vana, vamwe makumi maviri nevaviri vakakuvara mushure mekubonderana kwerori nekombi kukambu Zuma. MuHerald mekare mune nyaya inoti zvekudya zvakapiwa vanhu vakavhiringwa necyclone Idai zviri kuora zviri pazviri kuchengeterwa kuChimanimani East, asi zvisiri pachena kuti sei zvinhu izvi zvisiri kupiwa kuvanhu vanozvida. Muchikamu chino tinopawa tereri ya Studio 7 mukana wekuti vazvita uri revega zviri mupfungwa dzavo.
Magadiko pa Studio 7 hapo muruta rona list matinjanji ndoto rokuru zvinjiro zimbabwe ndichiti ndokumbira kuti muchenure vamugabe vazorere murugare mose zvamuno vane medzira kuti vamugabe vakaondonganyika vakadi vakaondonganyika tisu isu masiridzi nemuzimbabwe zvamuti vamugabe vaichora kudzidza vanhu vaiuraya vanhu varume vari kuuraya ndeiva varipo ivava zvese kunyangarisa kuvanhu vanoitaidza mara vamaitei vamugabe ndovarisa kunoitaidza mara ivava varipo ivava vamunanga kona vachivenga ndovanoziva maitikiro akaita kuna vaitaidza mara ndinyati izvizvi vachiri kuita futi masistimu avo marini mumwe futi akanyangarika ipapa vamugabe vaishayika saka mboti ndi vamugabe vaiita zvese izvozvo varume vaviri vava ndo vari kukonzeresa nyonga nyonga yese ivava ndo vanoziva nyaya dzese siyai vamugabe vazorere murugare please ndakumbira ende pasi guva rodao vakwero guva ngaritovakwa ende rinotodhura ndinyati vamunanga kwapane mari dzavanotambisa vachikokwira mandege vachienda kupi 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 vachikodzitambisa mahara mari dzodzo abata mukompleni apa poda vakirwa munhu ini vamugabe ndona ari munhu mumwe akasimudzira zimbabwe
Moroi Morei, vatereri veStudio 7. Hazvakaoma zvatinonzwa paZimbabwe. Zvakaoma, zvakaoma chaiko chaiko. Ngada kuti upfungisise nezvazvo anotopenga musoro. Teremone manesi avachabatsire vanhu, madoctors vese vangovambiriri mastriti. Hakuchina upenyu kuzvipatara. Vanhu vakutorarama nemidzi mumisha hazvinhu zvaoma. Takutaparadzirwa ukama, taparadzirwa veukama vese, hapasisina achararama kuZimbabwe. Mino vamunangagwa kuti vanoda kusiya kuzosiya Zimbabwe vanhu vese vaparara here kana kuti vanoda kuzoita sei. Tarwadziwa vedu, haiwa tarwadziwa. Kutaura zvangu ndiri kusouth africa uko mana haiwa tarwadziwa zveshuwa tarwadziwa nokuabuda kuitwa kuri kuinzwa vanhu
kwaziwai kwaziwai paStudio 7 ini ndetwa mukoma simba rashee chiwanga ndiri muno musouth africa zvakaitwa dr peter izvo zvino kutirwadza nyange tiri kuno south africa zvotikwadza zvisingaiti nokuti zvinhu zvazvakadero mapurisa aruradza sekutoti haasi kuda kushanda basa ravo vari kushanda hurumende havasi kushanda basa ravo zvakanaka nokuti zvinhu muzimbabwe zvakarongeka munhu uchitenga line unonzi uya nemadetails ako saka wai iwe munhu waifu aifonera doctor each and every time manumbe evidence iripo manumbe tinawo tiri kumaziva manumbe yavo wai vasingakwanisi kundobata vanhu ivavo nokukasira nokuti econet ine madetails ose evanhu ivavo vaitenga malaini saka kana econet isingadi kubudisa chokwadi chizere kuti munhu uyu ndiani econet hatichatodi econet muzimbabwe bhozi ndivo vamwe vari kuvanza uhworwohwo huchinyanya kuendera mberi mukatarira nguva iya yakambovharwa maindaneti vakakwanisa kuenda vana vachikuenga vakavhara neindaneti kuti iwe econet vhara zvinhu zvavo chavhuzwa tidi chisunungura saka izvozvo havavane right yokuda kuti vakwanise kusvika vandovhura futi vatoti iwe tiudze kuti nhamba iyi ndeyani munhu iyoyo uri izi kubakwa kuti ndiyani ndatenda
kwazuvai kwazuvai vashamariri veStudio 7 nevateereri vacho vese ndokukwazisai panguva zino ini shuwa ndihandisi kufara ini ndihandisi kufara ndokurwadziwa chikuru ndokurwadziwa kurwadziwa mukati mehana yangu zvamusudze pamatama nekuda kwemukomana wavakapamba mwana mudiki uyu shuwa zviri kundirwadza ndodai vanhu vezimbabwe madokta yese dai maenderera mberi zvinotirwadza kuti vabereki vedu kumusha uku havasokwanisa kurapiwa asi ndinoti dai varamba vakatsika pavakatsika madokta varamba vakatsika pavakatsika ipapo varamba vachiratidzira ndodai zvakwanisa kuitika kune vanhu vese vachavese vese vachapambwa uye nevakambopambwa vakwanisa kumira pachinhu chimwe chete kune avo vaimbobatwa vana obert masarauri avo dai vakaitawo saizvozvo dai pavaibatwa papa vaistrikewo vagone kumira pachinhu chimwe chete kuti hurumende isi zvaita izvozvo zvokunyangarisa vanhu bcause izvo zvipatara nevanhu vakutopfuura 50 vanyangarisa mukati megore rino shuwa zvinotirwadza shuwa zvinotirwadza dai mukomana akwanisa kudzoka ari mupenyu mukomana uyu ndisoraa ndiri kusouth africa sta knowledge ndiri kusouth africa kunoti west to breast
Makadi iko vashamari ve Studio 7 ni vatereri ve 7 netenyure Studio 7 zita tapa mwenda mberi ndiri pano kwa Joni ndinotsigirana nechirongwa chamuinacho chekuti murambe makatsika madziro kuti musikudzokera mabasa dai izvozvo magona kubatana yava nyika yese emunyasoratidza chihurumende chiripo chehusataniki kuti zvachiri kuita hazvina kunaka zvekuti vana kana vachinge vachema kuti mari yatiri kuhura ishoma ivo voita basa rekunyangarisa vanhu hazvina kunaka izvozvo ndozvinondipa kunyatsobatikana nekugumbuka kana ndichirangarira murume uyo uyo ari kungotenderera nebhokisi kubva kumusha kwake kudzoka zvemuharara achingotenderedzwa naye zvese izvi zvakakonzerwa naiyeyi murume uyoyo vane vamwe vanhu vari kuona kuti kunomusapota kunzi hanzi angakanaka ye wakatipa minda iye ari mumwe munhu wechisatanika akanga ari ipa pakanga akabata matombo zvokuti iyedai murume yeyi uyu ari kungoramba achingotenderera ari mubhokisi asina kurambidza tsvangirai ahwina maelection dai zvese zviri kuitika izvi muzimbabwe dai zvisimo naizvozvo ndaonekwa nekunodzimbikana nekunoshungurudzika kana paine vamwe vanhu vanoonekwa nekunosapota iye chimurume chiri kuramba chichingotenderwa nebhokisi ichi chakaonekwa nekunouraya nyika honai chimwe chisataniki chaakasiya ichi chakaonekwa nekunodzvanyirira vanhu kuti vanhu vafaniri kuchemera kodzero dzavo zvinondipa hasha nekunoshungurudzika ndatenda zvangu
Ndimurambi paJoburg apa kutonga kwarugamba zvopedza vanhu vose nekuti medza ngaruwe zvakaoma musadaro vamunanga kubadzisai vemagombei ava vanonga varambi vakaratidzira madhokuta vangatora ndiratidzira chaiko nekuno kudhayaspora harirambi richirohwa shoko rokuratidzira dhokuta vadzoke
avo vange vari vatereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita neStudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika tombotarisa zvaitika mune dzimwe nyika. Mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump vadoma vaRobert O'Brien kuti vave chipangamazano chavo mukudzivirirwa kwenyika basa raimbovera vaJohn Bolton avo vakadzingwa basa navaTrump svondo rapfuura. Matare edzimhosva muCameroon haasi kushanda sezvo magweta ave nemazuva matatu achiratidzira pamusoro pekutorwa kwekwedzero dzevanhu. Magweta aya ari kuramba achiratidzira achiramba kushishidzirwa nehurumende achiti kodzero dzevanhu dzave kunyanya kutorwa vanhu vachitotwa uye vachivharirwa mumajeri kwenguva isiri pamutemo. Svondo rino rega pane mhosva dzinosvika mazana matatu nemakumi masere dzaifanirwa kunzwikwa nematare edzimhosva muguta reYaounde asi dzakatadza kunzwikwa pamusoro pemagweta ari kuratidzira. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vanoona nezvekudzivirirwa kwezvirwere muAmerica veCenter for Disease Control vanoti vagadzirira kurapa vanhu vanorwara nechirwere chemapapu chinokonzerwa nekuputafodya inonzi e-cigarettes uye inozivikanwawo nezita rekuti vaping. Kubva nezuro kubva nomuvhuro pane vanhu vanoita mazana mana evanhu vanofungirwa kuti vane chirwere ichi mushure mekufa kwevanhu vatanhatu nechirwere chemapapu. Tabata Dr. Frank Guni kuti vatiudze pamusoro pevaping kana kuti ma-e-cigarettes aya.
Pane midzanga yefodka inogadzirwa yavako yemazuvano. Midzanga iyi ine mabhatiri mukati anoita kuti kana uchiputa zviri mukati unoita kunge uri kuputa fodka asi haisi fodka chaiyo. Ine zvirimo zvinosanganisira nicotine. Chinova chinhu chikuru chinowanikwa mufodya yatajaira yemazuva esei asi idzi dzemagetsi dzosaka ichinzi e-cigarettes, kuna kuti electronic cigarettes, kureva kuti mudzanga wekuputa unoshandisa magetsi kuti hutsi huya hunobuda husingakashidze hubude imomo. Chinoitisa hutsi ichocho icho machemicals kana kuti mishonga inenge iri imomo mudzanga uyu. Midzanga iyi ine mishonga yakati siyanei siyanei, asi mizhinji yacho ine mushonga unonzi THC kana kuti tetrahydrocannabinol.
Vaping yakaipa pakudii? Yakaipa here, iri nani here pafodya?
Chekutanga ndechekuti vanhu vazhinji vainyeperwa vachinzi vaping kana kuti e-cigarettes dzakanaka nokuti dzasiyana nefodya ya yemakore ese yatagara tichiziva nokuti hadzikonzere chirwere chemapapu kana kuti cancer of the lungs inokonzerwa ne fodya dzakudereza. Asi takuziva kuti aiwa manyepo sandi chokwadi chinokonzeresa kuti vanhu vaite kurwara nechirwere chemapapu ichi kazhinji kacho inikotini. Nikotini iyo inowanikwa zvakare mufodya idzodzi dzemagetsi. Mune mishonga inowanika, mishonga iyi iri toxic kana kuti yakafanira michetura pachayo mishonga iyoyo. Uzhinji wanataura unowana kuvanhu vachaizvo unonzi THC, kwoya umwe unonzi CBD kana kuti cannabinoid. Maoils anenge ari mafuta, saka mabhatiri zvaanoita panokweva munhu, mabhatiri paunokweva mabhatiri anobva aregedza moto, moto iwo unopisa mafuta ari mukati nemumwe mishonga, ndo zvinoita kuti pazobuda hutsi. Ndodzokera padingida remubvunzo wenyu kuti yakaipa here. Wongu nekuti inoita kuti vanhu vahakire kana kuti vaite chidokwa dokwa chokuramba vachingoda kungoputa midzanga iyoyo, sezvinongoita midzanga yefodya chaiyo iya inonzi pachirungu addiction. Saka even though isiri fodya chaiyo chaiyo yatakakura tichiziya, inoitawo addiction kana inoita kuti vanhu vabatire vogoramba vachiita chidokwa dokwa chokuramba vachida kuishandisa. Zvinova zvinhu zvisina kunaka zvatipidza parinhas pekuti tava nevanhu vakawanda chaizvo vakutosvika kuma 400 vari kurwara nechirwere chemapapu chisiri kunzwisisika. Asi chatinoona chakafanana muvanhu vese ava ndechekuti vese vanga vachishandisa fodya idzodzi dzemagetsi, ma-e-cigarettes kana kuti vaping. Pava nendufu dzasvika nhanhatu, asi zvandataura tine vanhu vakusvika mazana mana vari kurwara nechirwere chemapapu chisina kumborwarwa pano pasi, chatisina kumboona, asi tiri kuchiona chete kune vanhu vari kuputa iyo midzanga iyoyi.
Dr. Frank Guni vachitaura vari muWashington DC ne Studio 7.
Ndakuvaka musha asi yona inorova mama, hatichada kusasana inanguva yatofamba mama. Ndanyora nziyo yerudo,
nziyo yerudo,
nziyo yerudo isere mizuzo,
nziyo yerudo
mibvunzo yacho inoda mhinduro,
nziyo yerudo
mhinduro zvacho mhinduro chaizvo mama. Unogona kudzidzisa vana vangu rurimi rwamai, hausumbo venga mai vangu kana hama dzangu. Unogona kudzidzisa vana vangu rurimi rwamai, hausumbo venga mai vangu kana hama dzangu. Hanunzi hemi halatio nengo munzira obaredio.
Ziyo yerudo ja Fraser. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Vana chiremba nevana mukoti vanoti havasi kudzokera kumabasa. Kudzamara chiremba Peter Magombei vawanikwa vari vapenyu. Vagari vechitungwiza vari kukurudzira hurumende kuti ibvume kuti guta rechitungwiza rave dambudziko rinobata nyika yose kana kuti national disaster. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichikusiyai na mutungamiri Nkomo nenhau dzeEast Ndebele.